chinhu chakakosha zvikuru nekuti Zimbabwe pairi mukatarisa foreign policy yakataurwa naminister weforeign affairs and international trade Honorable SB Moyo muna December statement foreign policy statement yawo yaiti our trust will be to engage with everybody but our greatest focus will be within our neighborhood kureva kuti nyika dzatakavakidzana nadzo dzatinochidzana nadzo nyika dzine ma experience dzatinoita isusu tine zvakawanda zvokudzidza tine zvakawanda zvokutidzana nadzo kunyika idzi tikatarisa mukuru wenyika kuenda kwauko Angola Angola ine maminerals ane Zimbabwe ine madeveloped industries when it comes kumaminerals iwayo Angola ine oil nezvimwe zvakadaro Zimbabwe zvainokwanisa kuziva zvainokwanisa kubenefita from cause yaikwanisa kudzidza zvainokwanisa kudzidza kuzvimanager aya ndifunga kuti pananopokana kuti maitiro ati akaitika kumadiamond edu namaitikira anoita iwayo tine zvikuru zvokudzidza kuti industry yacho inoitwa sei
asika vamwe vamangwana vanogona kuti aiwa kudyidzana nenyika dzemusadhaki kwakakosha uye kucharamba kuripo zvakakosha apa ndezvekuti vamunangagwa nemamiriro akaita upfumi vange vachiedza kuti vadyidzane nenyika dzakabudirira idzi
mafungiro iwayo akaminama kana ari mafungiro okuti munhu ingotsvaga kudyidzana navanhu vakapfuma kupfuura vamwe vese dyidzanai nanyika dziri kuwest nokuti mukaenda kuafrica pana zvazvino kubatsirai ndifunge kuti kufunga ikoko tati vanhu ava vavakidzani vedu zvavandakaenda mazviri nezvavanoexperienza zvinhu zvatinoexperienza.